Vashaura nevatorwe naomo Harare mushure mekushanya kwesvondo kwakaitwa nemasangano aya vaimbova nhengo yedare reCongress kuAmerica vaDavid Dreyer vati vari kufara zvikuru kuti pane zvinhu zvakawanda zvaitwa neZimbabwe mukugadzirira sarudzo zvasiyana nesarudzo dzakapfuura. VaDreyer vati vari kufara kuti Zimbabwe yakagadzira gwaro idzva revavhoti kusiyana nenyaya dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika, kuzvipira kwehurumende kuita sarudzo dziri pachena, kubvumidza vekunze kuti vazoongorora mafambisirwo esarudzo pamwe nedanho rakatorwa nematare rekurambidza madzishe kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo masangano aya achiti ane zvaakafadza panyaya yegadziriro esarudzo, VaDreyer vatiwo hurumende inofanira kutora matanho akasimba panyaya yekuona kuti gwaro revavhoti rapiwa kumapato ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya, nekuona kuti gwaro revavhoti iri raongororwa nevanhu kana masangano akazvimirira. Vatiwo komisheni inoona nezvesarudzo inofanira kuona kuti kudhindwa kwegwaro revavhoti kwaongororwawo navose vane chekuita nesarudzo uye kwaitwa zviri pachena uye zvinofadza mapoka ose. VaDreyer vati sezvo hurumende yava Munangagwa yakapinda mumasimba kuburikidza nekupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakakosha kuti hurumende ibvise masoja anonzi ari kumaruwa.
We need to also deal with this question of the military circulating through.
Tinodawo kuona kuti nyaya masoja ayo anonzi ari nyika yese yagadziriswa kuitira kuti vanhu vavhotere pavanoda vasingatye. Tiri kudawo kuti kudziswa kwevanhu nezvekuvhota kuitwe zvakanaka. Izvi ndizvo zvimwe zvinoda kuitwa uye hurumende yakatoziviswa nezvazvo. Saka vamwe vedu vachasara muno vachiramba vachitaura nevatungamiriri veZEC. Hazvisi nyore asi tinoona kuti sarudzo idzi dziri sarudzo dzinoyemurika. Izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa.
Again, one that can be recognized, a number of these questions need to be addressed.
Izvi zvinouyawo apo mapato anopikisa ari kugunun'una nenyaya yemasoja anonzi akadirwa kumaruwa uko kwaanonzi ari kushungurudza veruzhinji. Imwe nhengo yezvikwata izvi izvo zvanga zvichishanda pamwe chete paongororo iyi, amai Catherine Noon vanove nhengo yedare resenate kuIreland vatiwo vakuru vemauto vanofanira kuzvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Ensure military respect for election outcome.
Vakuru vakuru veZimbabwe Defence Forces vanofanira kutaura pachena vachiudza ruzhinji rweZimbabwe kuti vachange vachitambira zvichabuda musarudzo ichaitika gore rino nemamwe makore ese achatevera. Uyezve vakuru vakuru veZimbabwe Defence Forces nehurumende yemuno vanofanira kuregedza kutaura kana kuudza vanhu zvinoratidza kuti masoja achange asingatambire zvichabuda musarudzo.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti zvatarwa nemasangano aya zvakanaka chose. Vati tiri kunyanya kuvanetsa sebato ndechekuti veruzhinji havasi kuzopiwa mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino, zvikuru sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Dare reConstitutional Court rakatura mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota zviri kunze ikoko kusara kwevanhu vari kushandira hurumende vari kunze kwenyika.
Chara vakasununguka ivo zvino kune nyaya iyo yokuti nomination yanzi musi wa14 June asi hapasati pabuda nyangwe voters roll iyo. Saka vanhu vanogonominata sei nekuti nguva iri kutopera, nguva yekuti vanenge vachidomwa vatsigirwe nemunhu anenge ari muvoters roll iri kupera. Saka apa hatidi zvinhu zvinoita zvakanga zvichitsotsi. Totarisa zvekunyaya dzekufamba kwamashoko ZBC TV, ZBC radio stations nana Herald namapepa ose evanhu anotsoropodza zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwokuti iopposition. Hationi zviri zvinhu zvakanaka nokuti iko zvine zvitoda mweya mutsva. Hazvichati mweya wataka waiitwa naRobert Gabriel Mugabe waparadza nyika kusvika panapa. Saka kana toda kugadzirisa zvinhu ngatibudai pajekerere tiite sarudzo dzejekerere vanhu vadzike hurumende yavo vakasunungura, kwete kuti mitemo yaishandiswa naRobert Gabriel Mugabe kudzvanyirira vanhu ndiyo yoshandiswa futi iko zvinezvi. Vanhu vakabvisa Robert Gabriel Mugabe gore rapera. Isu seDemocratic Party tiri kuti ndosarudzo yokutanga yakatoita ya2018 nekuti kune sarudzo yokutaura namahwi vanhu vakati huhwii kuti hatishamudi. Isarudzo iyoyo nekuti kubva zuro kubva kare vanhu vanga vasingabvumidzwi kuita nhange mutange kana mapitse emusarudzo dzakasunungwa dzokubvisa Robert Gabriel Mugabe. Wairambira pachishandisa mitemo isina kubva kuvanhu, achishandisa mapazi ehurumende, achishandisa mauto, achishandisa mapurisa, achishandisa maCIO. Zvinova ndizvo zvinhu zvezviri kugunun'unwa pasarudzo. zvene
zvichakadai mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai vati hapana chinotadzisa ZEC kugadzirisa zvinhu zvishoma zvasara kuitira kuti sarudzo dziitwe zviri pachena vachiti hapana mutemo unoda kuvandudzwa kuti ZEC iite zvinhu zvinoyemurika
nyaya yehombende yesecurity yeballot paper vanhu vavezimbabwe vandaziva kuti richariri kuprindwa kupi nani uye richachengetewa sei muzimbabwe pozouya nyaya yeaudit yevoters roll tine dambudziko iroro nokuti tine mamwe mazita atiri kuone vanhu vavane ma100 years vari pavoters roll pazuva ranhasi zvinhu zvatoona kuti padzoka dambudziko riya rokuti voters roll redu roda kuchenesewa tine dambudziko guru zvikuru nemasoja atiri kuona mumarural areas vava kunzi mabhinya vava kuita sevanohlisa vanhu vachitenderera imomo achiti vatiri maretired soldiers saka zvinhu zvichakatibata asi hatina chokwadi kuti ZANUPF neZEC vari kutaurira maobserver teams chokwadi nokuti havasi kunyatsotaura patiri kukonana isu hatisi kuona kujeka kwesarudzo dziri kutevera kana zvinonyuto zvedu zvisina kugadziriswa
masangano maviri aya akurudzirawo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vabude pajekerere vachitaura kuti hapana achazoziva kuti munhu anenge avhotera papi kuitira kuti veruzhinji vasatye kuvhotera pavanoda musarudzo dzemwedzi unouya masangano aya akurudzirawo kuti vaongorori vesarudzo vabvumidzwe kupinda munyika nekukasika uye kuti ZEC izivise vese vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kuti ichafambisa zvinhu sei pakuziviswa kwezvinenge zvabuda musarudzo paine nguva masangano aya akurudzirawo masangano enhau zvikuru sei ehurumende kuti aburitse nhau asina kwaakarerekera kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzisina divira dzakarerekera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas.